munoita nezveimi kuZimbabwe tingada kuziva ipapo.
KuZimbabwe ndinoita nezvekuchengetedzwa kwemhuka neorganization yangu yandakatanga inonzi Wildlife Conservation Action. Tinoshanda chimuZimbabwe tichiita zvekuchengetedzwa kwemhuka uye kuona kuti vanhu vangagarisana sei zvakanaka nemhuka munzvimbo dzavari, kunyanya vanhu vari kugara padhuze nemanational parks, kuti tingadzikisa dambudziko rekura vanosangana naro nokugara nemhuka sei ndozvatinonyanyoshanda nazvo.
Chirongwa cheYali ichi makachinzwirawo kupi?
Chirongwa cheYali ndakachinzwawo neshamwari dzangu vakambopindawo muchirongwa ichi ndo vakandiudza nezvacho. Ndabva ndatoti regai ndimbozamawo kuti ndione kuti ndingapindawo here muchirongwa ichi.
Zvamakapindira chamunoti ndo chinangwa changu chikuru ndezvipi?
Ini ndakapindira kuti ndikwanisewo kusanganawo nevamwe vanhu muno muAfrica vanotungamirirawo zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vanhu vari muagriculture, mukurima, vamwe vari muzvetechnology. Saka ndaiti ndikapinda muchirongwa ichi ndokwanisawo kubatana navo tichitsvagawo nzira dzokuti tingashanda sei pamwe chete kuti kontinendi yedu yeAfrica ibudirire. Ndochakanyanyondipa kuti ndide kupinda muchirongwa ichi kuti ndikwanise kusanganawo nezvizvarwa zvenyika dzimwe dzakasiyana siyana dziri muno muAfrica tishande pamwe chete kubudirisa kontinendi yedu yeAfrica.
Tiri kunzwawo kuti muchange muchienda kuzvikoro zvakasiyana siyana muri kuno kuAmerica. Imi muri kuenda kupi?
Ini ndiri kuenda kuUniversity of Texas at Austin, inowanikwawo kuguta reTexas.
Munoita zvekusarudza kwamunoda kuenda here kana kuti munongoudzwa kunzi iwe kwakati iwe kwakati?
Takangoudzwa kuti iwe uri kuenda kwakati uri kuenda kwakati. Saka kuUniversity of Texas at Austin tikuenda tiri 25 pazvizvarwa zvemuZimbabwe tinenge tiriko tiri vavi.
Sei ndabvunza kudaro? Ndaona kuti ni munofarira zvemhuka mhuka izvi. KuTexas uko dzizere nemombe nemombe ndokumusha kwadzo.
Ndiri kutotarisirawo kuti pamwe ndichatonoonawo mapisa kuTexas ukoko nemombewo, ndichionawo kuti vari kugarisana seiwo nezvinhu zvakadaro.